Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera gunyana 4, 2021 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi chitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kugara kunze kwenyika kutange kuchitochinja nekuti tinofanira kunge tiri muno muZimbabwe. Sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti ndinofanira kunge titori kuno endi ndo magarira achandati chaita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti Maturata kufuma rinyoni reforasi. Rukutoita kuti ndinge ndiri muno. Saka atisina chimwe chandichaita kumubiri kwemakungwa. Kuzikwe kuti ndakutouya ndotogara muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mhiri kwemakungwa. Chinoparura bato idzva rezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ava vese hapana memba kana nhengo yeMDC Alliance. Munozviziva vanonzwana nyondoro vana chiroto vanga vari kare vakadzingwa nenyaya yehori
MDC Alliance inoti nhengo dzajoina ZANPF nhasi vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana pehori
ndinonzi Tariro Kandemiri ndaambasada Nakila Cross Athletes kuno ku United States America
Studio 7 inoita hurukuro namuzvare Tariro Audrey Kandemiri avo vakaitwa Nakila Cross Brand Ambassador Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rezvematongerwo enyika rakaparurwa svondo rino muHarare richitungamirwa nemudzimai uyo anoti shuviro yake ndiye kugadzirisa zvinhu munyika kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisatize munyika mazvo zvichinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Muzvare Manyara Irene Muyenziwa ndivo vari kutungamira bato idzva reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS. Muzvare Muyenziwa avo vanogara kuBritain vanoti vakafunga kupinda mune zvematongerwo enyika mushure mekuona kuti Zimbabwe yava kuda vanhu vane mazana anobatsira mukusimudzira nyika kuitira kuti ifambire mberi. Muzvare Muyenziwa vanoti shuviro yavo ndiye kuva mudzimai wekutanga kutungamira nyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Muzvare Muyenziwa avo vane sangano rinobatsira vanoshupika rinonzi Manyara Irene Muyenziwa Foundation vanoti vachashanda nevanhu vane gwara rakafanana neravo uye bato ravo rinotambira munhu kuve nhengo mushure mekunge aongororwa kuti ane nhoroondo yakanaka here muupenyu hwake uye kuti anokodzera here kuve nhengo yeForus. Vanotiwo vakatora danho iri senzira yekuchenesa nyaya dzezvematongerwo enyika idzo dzinoonekwa neveruzhinji sedzizere tsvina neuori. Tabata Muzvare Muyenziwa kuti tinzwe zvizere pamusoro pekupinda kwavaita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takaita kuti ndiume bato idzva iri ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbo cheZimbabwe kubvira kwekutanga tichitora nyika yedu takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinakei nekutera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara wakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesi kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mhiri kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo hunenge huri nani. Saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe. Ini ndichikura ndakumbofunga kuti ndingasiye Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai. Saka nekuzoona kuti upenyu hwatochinja zvamuchose, I think handisinde ga think igurumwa njira rakasiya Zimbabwe rikobude rikuenda mativi mana ese enyika.
Imi muri munhu anogara kunze kwenyika, muchafambisa sei bato renyu?
Kugara kunze kwenyika kuchange kuchitochinja nekuti ndinofanira kunge ndiri muno muZimbabwe. Sekunge kuoma kwazvakaita kudai so ndikutoona kuti ndinofanira kunge nditori kuno and ndo magarira achanda ndichaita ndichiona kufamba kwenzira yacho yekuti bato ratapfuma rinyowani referas rikutoita kuti ndinge ndiri muno. Saka handisina chimwe chandichaita kumhiri kwemakungwa kunze kwekuti ndakutouya ndotogara muno ndigotoona kuti zvese zviri kufamba nemubato chaiwo. Asi ndichita futi ndine mabhizimisi nemafambiro awo ekuti ari mhiri kwemakungwa. Of course ndichaita imwe nguva yekuti ndinenge ndichaenda mhiri kwemakungwa ndichitotarisa kutiwo mabhizinesi anenge akamira sei. At the same time ndichiona kuti bato referas riringe richifamba sei muno. But ndingangoti kutarisa kwenguva ndinenge ndabased muno muZimbabwe.
Kune vamwe vanokuti izvo kuumba mapato akawanda kunoita kuti izvo bato riripo reZANU-PF rirambe richitonga. Ko imi sei musiri kuda kubatana nemamwe mapato mweita chirwiramwe?
I don't think kuti I'd ruled that one out nekuti I think mamwe ma interviews andaita nemamwe ma media ndanga chitotaura kuti zvinhu zvekuti I can't rule that out zvikaiswa pa table kuti ndo zvinange zvichaita. Asi tichitarisa kuti vision yedu yatinayo kwese kwatakatarisira kuti ndokwatichaenda tirenge tiri vamwe tikangonzwisisana ipapo kuti mapolisi zedu nhoroondo dzedu dziri kuwirirana hazvina chakaipa chekuti vanhu mubatane muri vamwe pane kuti muti apo uyu ari papo uyu nepapo uyu ari papo because hazvichareva chinhu zvikange zvakamira zvakadaro. Asi kubatana ndo kunge kungatonzwisisika but ini am open for that idea whether vamwe varipo vari kufungawo nedzimwe nzira handingazivi.
Kune kuchema kukuru kwatinonzwa kunoitwa nemadzimai achiti zvaapiwi mukana yakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. Imi semudzimai ari kutungamira basa renyiri rakaoma zvakadii?
Ndichiritarisa basa iri harina kuoma, riri kuita kunge rakaoma but harina kuoma nekuti iyoyo challenge iyo yatoiswa iyoyi ndo iri kundipa ndingati simba rimwe pamusoro rekuti ndinge ndichifaitira kuti vanhu vechikadzi vange vari nezive nezvematongerwo enyika. Sezvamunoziva vanhu vechikadzi tinomhanya mumabato akasiyana-siyana. We are capable of doing that. Saka vakatisiya kunge tiri panze kudai so zvinhu zvichioma zvese zvina kuiswa munhu wechikadzi mukati unotongoona kuti hazvina balansi pamafungirwo azvo nekunge I think nature yedu inongoita kuti zvinhu zvese zvinge zvichitariswa nekuti murume anoti nemwe nzira mukadzi akotarisa neimwe nzira. Asi mukazviunza pamwe chete izvizvi vanhu vese vavira vakasiyana vatarisa unoona kuti tinobuda neubato hwakanaka hwekuti unosumidzira nyika. Saka ndiripo pakuti ndinokufaitira vanhu vese vechikadzi.
Mutungamiri webato idzva Freedom of Rights Under Sovereignty kana kuti Forus Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weZANU-PF Emerson Mnangagwa vatambira nhasi kumuzinda webato ravo muHarare. Nhengo nomwe dzati dzasiya bato reMDC dzichinojoina ZANU-PF. Vachitambira nhengo itsva idzi, vaMnangagwa vati bato ravo nderevanhu vemuZimbabwe uye haritsigirwe kana kufurirwa nevekunze. VaMnangagwa vaudzawo vakuru vebato muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana kuti vaone kuti nhengo itsva idzi dzapinzwa mumastructure ebato ravo nenzira iri nyore. Nhengo dzatambirwa muZANU-PF dzinosanganisira vakambova meya vemarondera vaFarai Nyandoro, vakambove miriri muparamende weMDCT kuZengeza West vaSilas Chidhakwa, vakambove mutevedzeri wameya weHarare vaEmmanuel Chiroto, vaSolomon Machingura, vaCarlos Mudzongo navaCharles Masimike. Studio 7 haina kukwanisa kubata varume vatambirwa muZANU-PF ava kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo. Avo vati varume vajoina ZANU-PF ava vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana peuori, nokudaro havasisiri nhengo dzeMDC Alliance.
Ava vese hapana memba kana nhengo yeMDC Alliance. Munozviziva vanonzwana Nyandoro, vana chiroto vanga vari ku party kare kare vakadzingwa nenyaya yehori munoziva vanga vari kumarondera uko vanyandoro navachiroto vari kuHarare vakadzingwa navatsvangirai nenyaya yehori saka vakasobuda kare havasinei neMDC Alliance vanhu vanga vakutoshanda vari makumapati hatitozivi kuti ndeapi vachidhakwa vakasobuda kare kubva pavakaruza kuita MP kuzengeza West kuchipinda vajobhuyi wasikala vice chairperson vemusangano vanhu vakasosiya bato kudhara saka tikutoshamisikawo kuti ko zviri kubva nepi kurunzi nhengo dzeMDC Alliance zviri kubva nepi tobva taona kuti ndokunonzi kupererwa kushaya zvokutaura kushaya zvokuita kuvarume nevakadzi vakuru
ko sei idzo nhengo idzi dziri kuti idzo vanhu veMDCA
aiwa zvapana sikari chakanaka ndokune uchizve ndokune yese hapana asikadiwo kuti ndiri kubva kuna president Chamisa ka nekuti vachamisa ndovadiwa nenyika yese saka vada kutaura wakazita rihombe rinotaurikawo pane vamwe varume zita rinozikanwa pasi rese zita rinodikanwa nemunhu wese munyika yezimbabwe ndosaka vachitodaro ndosaka ZANU-PF muchiona chimbiramira kwazvo ichiita mafake defections airi kuitawo mafedifections ekunyebera vanhu vachiti vabva kuMDC Alliance MDC Alliance aiwa yakasungana tine sungano nevanhu maleaders edu vatungamiriri veMDC Alliance vese vane sungano nevanhu takatarisa kuimplementa the new zvitsva ngavatarisire zvitsva zviri kuuya zvitsva zvatiri kugadzira zvitsva zvevana vezimbabwe
imi muri kutaura kuti ZANU PF iri kunyepera kuti vanhu ava vabva kuMDC Alliance ko kana vanhu ivava vaudza kuti ZANU PF futi izvo isu tiri kubva kuMDC Alliance tiri kuuya kuzojoina ZANU PF ZANU PF ingaitawo sei papapa
zvakangofanana chinhu wani ivo vadefekta vacho nezanu pf vari musame WhatsApp group zvaese zvavanofunga nezvekuparadza nezvekuda kuti vati MDC Alliance yaparara President Nelson Chamisa yaparara nekuti chavanotya defeat iri kuuya ivictory ya President Nelson Chamisa iri kuuya panext election nekuti vaona kuti vana vezimbabwe vese vasimuka saka vakubata pese pese kuda kuedza kuti vati MDC Alliance yaparara chakati chakati chaitika ndosaka muchiona vashidai vachiungana vese vanhu vari kudaro vanhu malosers vanhu vari kuziva kuti haiwa patiri kuenda apa patoipa patiri kuenda apa chatsva yazanu pf against vana vezimbabwe vana vezimbabwe vabatana pamwe chete nenyaya yeconvergence yakaita kuna president Chamisa kuti haiwa vana vezimbabwe tese ngatichibatana totarisa toita muono umwe chete toita one enemy aiwa tizvisunungure sevana vezimbabwe ndosaka muchiona vachingobatana batana vachidaro isame WhatsApp group
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 4,457 uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete 125,331. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevanomwe 2,681,957 uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vainge vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevasere 1,689,638. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yakatenga nhomba mamiriyoni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasuka nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo rekuve brand ambassador yeNike pasi pemutambo waanotamba weLacrosse. Anova zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvakafamba sei.
Makadii henyu, ndinonzi Tariro Kandemiri, ndaambassador Nike Lacrosse Athletes kuno United States America.
Mungatitsananguro here muzvare Kandemiri kuti zvakafamba sei kuti muwane ruremekedzo irworo?
Ini ndine following pa social media over 30,000 people vano follow pa social media vanopa inspiration vanotara nawo nezvemutambo weLacrosse and Nike akaona kuti ndine community ndine vanhu vakawanda vanoteerera zvandochane zvemuchambo weLacrosse. Saka vakati gatishande nemusikana uyu agadzira community yake titare naye kuti aradze maproducts edu, aratidze maevents edu, aratidze zvakawanda zvatinoita kuti tiite exposure yemaproducts eNike pamaplatform ake.
Munenge muchiitei pabasa iri ramapiwa?
Pabasa iri ndenge ndichiratidza maproducts eNike emuchambo weLacrosse. For example, tiweLacrosse vatinoshandisa kutamba nawo main equipment yokutamba nayo kuLacrosse. Kana vane muchinyo one indoposta mapicture nemareview nemavideo kudiradzo vashambi veLacrosse around the world kuti munoshandisa sei muti uyu. Kana vane bhutsu nyowani dzeLacrosse noradza bhutsu idzodzo. Saka kunyatsoshandisa platform yange vanhu over 30,000 to expose my products and Nike LaCrosse to community LaCrosse.
Wakatanga kutamba rini mutambo uyu weLacrosse uyezve uri kukwanisa here kukwezva vamwe kuti vawanikwe vachitambawo mutambo uyu?
Ndakatanga kutamba LaCrosse ndine 14 years old ku secondary school ezvinezvi ndane almost 25 years old birthday rangu ya September 28th. Ndakaona kuti ne platform yangu LaCrosse mutambo usina vachema vakawanda vanotamba. Saka semukadzi mutema, semusikana mutema, ndiri kuona kuti exposure yandiri kupiwa kumutambo uyu ndiri kuinvaitawo vanhu vatema kuti vave vatambe, kuti vawanewo success, kuti vanyatsonakirwe nemutambo weLacrosse.
Mutambo weLacrosse uyu unotambwa here kuZimbabwe kana kuAfrica? Uyezve vanenge vachida kuziva nezvavo vanoita sei?
Iko zvino mutambo weLacrosse uri kutambwa kuSouth Africa, Kenya, Uganda nedzimwe nzvimbo kuAfrica, asi hatichanyanyatsonzwawo kuti kuZimbabwe pane team here. LaCrosse, saka one of my goals hange this coming year gore rikuya rinoi 2022 especially ndoda kuenda kuZimbabwe ne equipment ne tsvimbo ne zvinokwanisa kuti tichange program LaCrosse nekuti ndaona impact yemutambo muupenyu hwangu.
Tinoona kuti vabereki vakawanda vanoti nyaya yekuita zvemitambo haina raramo. Iwo ungataure chii sekurudziro kune vamwe vabereki vane vana vavo vanofarira mitambo yakasiyana siyana?
Kwari ndinoti ichavo zvakasiyana vabereki vangu. Vabereki vangu vakaona kuti ndinofarira zvemacomputa zvinofarira kuti LaCrosse vakatitari chinhu chavana chaunofarira. Do your best paunotamba, do your best paunota nevamwe, itawo munhu kwaye, be a good teammate, take advantage of opportunity pamberi pako. Zvandiri kuona that pane maopportunity akawanda ekuwana success and it's not just kuti muclassroom munhu anogona obva awana scholarship woenda unogona kuwana scholarship nemutambo. Maopportunity andawana ine Nike kuti uonewo nzvimbo dzakawanda neLacrosse. Ndakabva kuPortugal nekuSpain about 1 month ago. Saka LaCrosse has opened my doors akawanda kwandiri all through the sport and I think kuti it's important kuti vana vamo vaone maopportunity akadaro kuti vawane exposure through my sports hour.
Zvine mari here zvekuti muve brand ambassador yeLacrosse?
Zvine mari. Ndakaita raki series yekuti ndawana maopportunity especially this year. For example, ndine show neESPN which is the largest network yemasports around the world. Saka ESPN and Nike have seen potential and they've seen platform yangu and you know even though pane mari, of course I think the best thing chana wana inini is that jane platform na opportunity yokutana nevamwe vakadzi vatema nevanhu vatema kuvaratidza kuti tinokwanisa kuwana success mumitambo dzakawanda. Even if tiri maminority mitambo iyi tinokwanisa kuwanawo maopportunity akawanda.
Vanenge vachida kufollowa pasocial media vanokuwana papi?
Vada ndifollowa munogona ndiwana pa @officiallaxgirl pa Twitter, Instagram ne Facebook. That is @ O F SICILLAGIRL.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Tariro Kandemiri, mutambi wemutambo weLacrosse, uyo akawanikwa zvakare achipiwa riremekedzo rwokuita brand ambassador weNike.
Mike Abasa, thank you for having me.
Ini ndini Marvelous Mpanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Chere nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinodarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata Chief Executive Officer veSangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kushanda sei munguva ino yekuomerwa nedenda re-COVID-19. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Madzima.
Maita henyu nekuda kuziva kuti sesangano rinokoordinata yatingati multi-sectoral response kuchirwere cheHIV and AIDS muZimbabwe. Chii chaitika urongwa hweHIV kubva patanga pandemic yeCOVID-19? Chekutanga, maclients edu vanonotora maservices ingave mushonga kana matest anoitwa muzvipatara vakatanga kunetseka kufamba nekuti security yanga isingavabvunze kufamba kana dai vanga vasina matsamba anoratidza kuti maessential service aidiwazvo pamalockdown ipapo. Iyo yakaita dambudziko rakanyanya rekukwanisa kuenda kuzvipatara. Chimwe chakazoitika ndechekuti ku southern part of the country kunana Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo kwaive nevanhu zvakare vaishandisa vana malaicha taxi anoenda kusouth Africa kuti vaone mishonga yavo. Saka pakavharwa mabhodha takaita dambudziko revanhu ivavo kuti vange vachiwana mishonga. National AIDS Council ndo matambudziko atakatanga kusangana nawo iwavo. Mamwe acho atakatanga kusangana nawo ndeemadelivery mishonga yeARV mareagents nemaequipment zvatinoshandisa muchirongwa cheHIV zvinobva kunze kwenyika.
Saka matimakwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya amataura yaya?
Isu seNational AIDS Council tichishanda neMinistry of Health and Child Care, tichishanda zvakare nehurumende neNational Task Force takakwanisa kugadzirisa zvimwe zvematambudziko asangasangana nawo iwaya. Chekutanga, varwere kana vaenda kuzvipatara takataura nevesecurity sector mapurisa nemauto kuti pamaroadblock ngavange vachikwanisa kunge vachinzwisisa varwere vanenge vachienda kuzvipatara kana vakwanisa kunge vaburitsa umbu kuti vari kuenda kuzvipatara. Chimwe chatakakwanisa kuita ndechekuti vaenda kuzvipatara ikoko vana mukoti nechiremba takakurudzira kuti vange vachipa maclients edu aya mishonga isepazve 1 month kana mwedzi mumwe chete kana miviri. Takati vachivapa mastocks anokwanisa kupedza kana mwedzi mitatu kana uchipatara chazvo chine yakawanda kana mwedzi mitatu kuti vachinya vasirika kunyanyofambafamba zvinoita kuti vange vachizoexposwa futi kudenda recovid-19. Chimwe chatakaita ndechekunge tichibatsira iyo ministry kunge ichiwana maprotective equipment. Takasapota maprovince ese, tikasapota zvakare maprisons. Saka takakwanisa kushanda nemaprisons. Saka National AIDS Council iri kuita sezvainoona kunge ichibatsira Ministry of Health and Child Care, ichibatsira hurumende, ichibatsira nyika.
Ko, panyaya dzekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19 idanho ripi ramuri kutorawo seNational AIDS Council?
Patangawo mavaccine apa yeCOVID-19 tiri kukurudzira zvakare kunyanya iwe maclients edu ari HIV positive vari stable vari kutora mishonga yavo vasina chiri kunetsa tiri kukurudzira kuti vasateerere zvinotaurwa kunzi vaccine rakaipa. Saka tinokupa information, tinoita mabroadcast pamaradio, pamatv, pamasocial media apa kuti vazive kuti vaccine rakakosha kuvavari kuti rinovabatsira kuti vasaite severe disease yeCOVID. Saka tingangoti nyange zvazvo maordinary program yedu akaita kanenge kakudzokera kumashure nekuda kwekuti vanhu havachakwanisa kuungana mumacommunity tikufunga kuti tikufaita the dual epidemic yeCOVID-19 neHIV and AIDS. Hatifanirwe kukanganwa kuti HIV and AIDS ichiriko. Saka tinongoti vanhu veZimbabwe varemba vachiziva izvozvo kuti HIV and AIDS ichiriko. ndiibuda mudzidziro.
Shoko ramungasiyira vatereri Dr. Madzima.
Rangasiyira maZimbabwe dzina vatereri sendere kuti COVID-19 iriko iri real. Ngati sanyanyo wana information se kuma official media. Vaccination inzira ichaikuti tikwanise kudzokera kupenyu hwatakanga tinawo nyangwe zvazvo kungadaro hwachinja. Saka tikateerera maconspiracy theory akawanda tikarega kuvaccinatewa. Saka ndiri kukurudzira kuti vanhu vateerere mameseji anobva kuofficial media timbomira zvesensational news dziri kubva kumaunofficial media.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Madzima kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Zvakanaka, muswere zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Chipata chenhabvu yevanhukadzi chiri kumirira Zimbabwe cheBlack Rhinos Queens chabuda mumakundano eCAF Champions League ayo ari kuitwa kwekutanga gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi charohwa 3-0 neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa mufinal yeCOSAFA Cup Qualifier ndokurasikirwa netikiti rekuenda kumafinal eCAF Champions League ayo achaitirwa kuEgypt. Sundowns ndiyo ichanomirira gungano reCOSAFA kumafinal aya, asi Rhinos Queens iri kudzoka kumba kubva kuSouth Africa yashamisa veruzhinji vanotevera nhabvu yevanhukadzi muAfrica. Kunyange yazvo yarohwa neSundowns, Rhinos Queens yakarohwa Green Buffaloes yekuZambia, Tura Queens yekuNamibia neDouble Action yekuBotswana munzira yekusvika mufinari umu. Mumitambo iyi Rhinos Queens yakakanda zvibodzwa zvinomwe iyo isina kunwiswa kana chimwe chete, izvo muteveri wemutambo uyu vaWilliam Masaya vanoti zvinodadisa.
Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa kuvanoziva masports kuti udarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndeye vanhu vechirume chete, asi vakadzi vanoratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kutamba kweRhinos Queens uku kwauya panguva iyo maWarriors ari kutatarika zvinotyisa mushure mekuita mangange 0-0 pamusha neSouth Africa uyezve abva kunonyadzisa kuChan nekuKosafa. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge vatambi vechikwata ichi vakapedzisira kutamba mitambo munyika muna 2019 nemhaka yechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushayikwa kwemari. Muteveri wechikwata chengezi Platinum Stars vatinofara nyanete vanoti zvaitwa nevasikana veRhinos Queens ava mukusimudzira zita renyika zvinofanira kutendwa.
Teji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind, mari is not everything.
Aibove captain wechikwata chenyika Felicitas Muzongondi ari kuchema kuti vanasikana vanoda ruyamuro kuti vadarike pavasvika parizvino.
Zimbabwe, because there are so many challenges that no faster. So I think we have to go and achieve it in a quarter of a minute later.
Vanyanete, vanoti vatambi veRhinos ava vanofarira kudzokorora matambiro aya apo vachashevedzwa kutambira chikwata chenyika chema Mighty Warriors. Vatambi veRhinos Rutendo Makore, Major Nyaumwe na Talent Mandaza inhengo dzechikwata chenyika chema Mighty Warriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.